Talking about data ray, Mchurungu, the Anuran in personal and private reasons. Taganda kupinza mushona, ndikangoti marizenzi acho ndiye kuti ndiye anonangana ne upenyu hwangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya mazwi chaiwo anonatso kudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal. Hapana kuzvitsinhira kuti ndo zvikonzero zvacho. Zvinonatsobuda zvakanaka zvakajeka zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa tinozvizwa, mazivisa bato renyu here vagutu?
Hongu ndaziisa bato rangu, vose vanofanira kuti vaziva, vaziva.
Veruzhinji vangada kuziva kuti zvamasiya basa iri vagutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei, ndagara ndiri gweta kaini, ndinoshanda basa rougweta, ndakaritanga basa rikubva ndiri kudoko chaizvo, ndine makore 23 kusvika nanhasi. Saka zvakuita zvakawanda, zvakawanda. Ndinongoti zvine munyu ndo zvinei, ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvinenge zvichiitika, asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.